Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vafamba vachipinda mumarestaurants vakatanga kupinda muneimwe restaurant. Marestaurants vakapinda maviri kuPretoria, nezviro vanga vari muSandton.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvosvikana nematanho ehurumende yenyika iyi ekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika.
Vazhinji vana vari kuendeswa kunororeswa nguva isati yakwana. Tinoita kuti ini ndinzwe kufara chaizvo kuva ndiri kuita mutambo uyu waMondi Street.
Munyori wemitambo yekuvaraidza vanhu ane mukurumbira Peter Churu orumbidzwa mushure mekuburitsa mutambo wechipoko unonzi Molly Street. Vamwe varimi vave kutanga kukohwa gorosi vachiti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira, asi hurumende ichiti gohwo regorosi mwaka uno richazadza matura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kushushikana nematanho ari kutorwa nehurumende yenyika iyi yekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwara anozvipa mvumo yekugara munyika iyi. Mapurisa anonzi ari kuita chipatapata chekuvhara migwagwa achigugudzira vanhu mudzimba achitsvaka vasina mvumo yekugara munyika zviri pamutemo. Bazi rinoona nezvemukati meSouth Africa rinoti riri kudzinga vanhu vari kupinda munyika zvisiri pamutemo vari pakati pezviuru 10 nezvishanu nezviuru makumi maviri 15,000 kusvika 20,000 pagore. Izvo rinoti zviri kupa kuti hurumende irasikirwe nemari yakawanda. South Africa inonzi ndiyo nyika ine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kudarika dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kubuda muZimbabwe vachinotsvaka maforo manyoro nekuda kwekusagadzikana kwemamiriro ezvinhu munyika, izvo zvinosanganisira matongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheJohannesburg University Dr. Colin Chambwera kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yeimmigration I think inyaya inogona kutangira kumaelections, pakunoti pane mapati ainyanyotaura zveimmigration akawana mafuta akawanda. Saka zvava kuita kunge nyaya iyi yeimmigration iriwo kufarirwa chaizvo nevanhu vekuSouth Africa, nenyaya yekuti muSouth Africa mavane vanhu vakawanda vasina mabasa vari kuti ivo vari kutorerwa mabasa nevanhu vanobva kunze vanosanganisira maZimbabweans. Saka mumazuva maviri apfuura Department of Labor neveimmigration nemapurisa vafamba vachipinda mumarestaurants vakatanga kupinda muneimwe restaurant. Marestaurants vakapinda maviri kuPretoria, nezviro vanga vari muSandton, and kwese ikoko vachitora vashandi vavaisvikowana vasina mapepa akakwana. But hakusiri kwokwega kwazviri kuitika zvinhu izvi. Zvinhu zviri kuitika kunzvimbo dzakawanda, kuDurban, zvinhu zvakaitika kuPort Elizabeth. Ndingati zviri kutekeshera nenyika yose panguva ineyi.
Saka veruzhinji vari kupona sei nezvinhu zvakamira mamirira zvakaita iwaya?
Zvava kuenderana kuvanhu vasina mapepa panguva inei zvakaoma, nekuti nyaya iyi iri kusvika munyaya dzematongerwo enyika yobatanidzira kuti kune vanhu vakawanda munyika munomu vasiri kufara nekuti kune vanhu vasina mapepa vari kutora mabasa, uye vanobvuma kutambiriswa mari shoma saka vanhu iva vasina mapepa panguva inezvo zvakavaomera zvakanyanya asi kumaZimbabwe kune vamwe vane mapepa vanga vari pane ZEP Zimbabwe Exemption Permit iya vari kushanda nokuti pari zvinezvi vanhu veimmigration vari kuenda kumarestaurant and ikoko vakawanda maZimbabwens asi vamwe vane maZEP saka ivava havana madambudziko.
Kurudziro yenyu kumhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa panguva dzino ingava yekuti kudii nemamiriro akaita zvinhu?
Chokwadi chacho ndechokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kune avo vanokwanisa kuti vaite mapepa, zvakakosha panguva inei kuti vaite mapepa. Hongu zvakaoma kuita mapepa acho, asi chakakosha panguva inei chokuti paunowanikwa uri at least wanikwa uine pasipoti ine mazuva, zvinogona kukubatsira. Kana usitori napasipoti zvachose zvinogona kunetsa, uye kana kuti pasipoti yako aine mazuva ake expire zvinogona kuoma zvakanyanyisa.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheJohannesburg University Dr. Colin Chambwera vachitaura vari parunhare kuSouth Africa. Munyori wemitambo yekuvaraidza vanhu Peter Churu ari kurumbidzwa zvikuru mushure mekuburitsa mutambo wake wechipoko unonzi Molly Street uyo unoburitsa pachena kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba. Molly Street inyaya yechipoko chinonzi chakanetsa kuchiredzi makore akawanda apfuura. Pasmondlovu anotipa nyaya inotevera.
Molly Street mutambo unoburitsa pachena nyaya dzemirishonga yemudzimba. Mutambo uyu unosiririsa zvikuru sezvo uchirondedzera zvinonzi zvakaitika muchiredzi makore anodarika makumi mashanu apfuura. Mutambi mukuru munyaya iyi Molly anonzi airarama nekuita zvepabonde. Mumwe murume waakadanana naye anonzi akapindwa nemweya wakaipa ndokupisa imba yainge yakarara Molly. Izvi zvakaita kuti Molly afire mumoto uyu. Nekupindana kwemakore chipoko chaMolly chinonzi chakatanga kuonekwa mudhorobha reChiredzi zvikuru pabhawa rine mukurumbira mudhorobha iri rinonzi Chigara Pasi. Churu anoti kuwanda kwemirishonga yemudzimba kwakamupa shungu dzekunyora mutambo uyu aine chinangwa chekuratidza kuipa kwemirishonga idzi.
Vana vedu kana vachinge vanetsana kure kure ikoko kwavari, kusina vana tete, kusina vana sekuru, kusina vakoma kana vanin'ina, vava kusvika pakupererwa zvekuti vanobayana nemapanga kana kuisirana muchetura kana kusunga mumwe womudzipa kusvikira naafa. Iri rave dambudziko.
Mutambo uyu une munhu mumwe chete wechidzimai anonzi Chido Tenga. Tenga anoti vanasikana vakawanda vave kurodzwa vari vadiki uye vachizoshungurudzwa nevarume vavo. Tenga anoti ari kufara zvikuru kuti mutambo uyu wavepo kuitira kuti nyaya dzemirizhonga dzirambe dzichitaurwa nenzira yakareruka.
Vazhinji vana vari kuendeswa kunororeswa nguva isati yakwana. Zvinoita kuti ini ndinzwe kufara chaizvo kuva ndiri kuita mutambo uyu waMolly Street, nekuti nyaya idzi dzinobva dzataurika. Vanhu vakasiyana-siyana vandinenge ndichiitira mutambo uyu vanobva vanzwisisawo nyaya dziri kusangana nevanasikana nevakadzi vatiri kurarama navo munharaunda yeZimbabwe.
Vanorira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvari Ekenia Chifamba vari kukurudzira vanoita zvemitambo kuti vabatsire kurwisa mirizhonga yemudzimba kuburikidza nemitambo iyo ine chinangwa chekuti mirizhonga idzi dzive shoma kana kusavepo zvachose.
Mitambo iyi inobatsira zvakanyanya nekuti veruzhinji vanomhanyirako vachida kunotamba, vachida kunofara, vachida kunoona, asi pamwe chetepo vanenge vari kukurudzirwa kutsiurwa nekuoneswa kuti kodzero dzemadzimai nevasikana dzakakosha.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti mitambo yakadai yakakodzera zvikuru kushandiswa kutaura zvinoshungurudza magariro evanhu nekuti inopa vanhu mikana yekudzamisa pfungwa pamwe nekunzwisisa zvinofanirwa kuitwa.
Saka play iri kuitwa yaMolly iyi inonyatsoburitsa pachena kuti vanhukadzi vane kodzero dzavo, ende dai isiri theatre production yainga dai chinetsa kuti bude se nyaya ma newspaper ati now asi nenyaya kuti I theater theater yango fanana neyatinoti the Beast of Burden inoburitsa nyaya dzinoshungurudza madzimai dzakasiyana siyana
mumiriri wechiredzi central mudare re national assembly varopafadzo makumire vanoti kushungurudzwa kwemadzimai mumirishonga yemudzimba inyaya inosiririsa zvikuru
nyaya yatinotarisa kuti mitambo yakaita samoli ii ibatsire vanhu kuziva kuti mirizhonga mudzimba haisiyo mhinduro kumatambudziko anenge arimo saka tinokurudzira kuti vanhu vose kana vachinge vaita kupokana ngavatsvage vayananiswe vayananiswe zvisina mirizhonga mukati
mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti mitambo ine basa guru mubudiriro yenyika nekudaro hurumende iripo mukutsigira mabasa akanangana nebudiriro iyi kusanganisira zvinoitika mumagariro evanhu
munoona kuchiiswa zvinhu zvakaita kungana Arts Development Fund, ma National Arts Culture and Heritage Policy, Music Strategy, Film Strategy. Zvese izvi kuda kuedza kudonongodza nekugadzirisa kuti vanoshanda imomo zvivanakire zviendeke zvivape chouviri. Saka ndodaka rehurumende kugadzira zvinhu zvakadaro.
Mutambo uyu uri kutarisirwa kutenderera mumatunhu ose enyika uchikurudzira kupedzwa kwemirizhonga yemudzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vamwe varimi vanoti vave kutanga kukohwa gorosi vachiti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira asi hurumende inoti gohwo regorosi mwaka uno richazadza matura. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunyange vakarima ndima yegorosi yakakura yaitarisirwa inoita mahekta zviuru zana nemakumi maviri neimwe kana kuti 121,000 hectares, gohwo ravo richange rakaderera nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusawana mvura yakakwana nekuda kwemagetsi mashoma avakapiwa pamwe nekunonoka kubhadharwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa gore rapera dzavaitarisira kushandisa mukurima rimwe gorosi gore rino. Mumwe murimi wegorosi kuchitomborwizi vaJames Marowa vanoti kungoenda kwemagetsi kwakakanganisa kusvika zvakanaka kwegorosi ravo kunyange vainge vakarima mahektare makumi masere avainge vakatarisira. Mumwe murimi wekuBeatrice kumashonaland East vaEfrem Soshe vanoti gorosi ravo rakashaya mvura yakakwana. Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvinonetsa kuda kufembera uwandu hwegorosi richawanikwa asi vanobvuma kuti varimi vakatarisana nematambudziko anosanganisira kushomeka kwemvura nekuda kwemagetsi aidzima nguva dzakawanda. Zvematunhu mudunhu remashonaland West amai Marion Chombo vanoti kushayikwa kwemagetsi kwakakanganisa kukura nekusvika kwegorosi mudunhu remashonaland West asi hurumende kubudikidza nemumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaEvangelisa Ritatos inoti yakatarisira kukohwa matani zviuru mazana matanhatu mwaka uno kana kupfuura. VaRitatos vanoti nyika yasvika painoti inokohwa gorosi rinoikwanira zvekuti hurumende inenge isatenge gorosi kubva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Russia neUkraine. Vari tachosi vanoti vachaziva uwandu hwegorosi hunenge hwawanikwa munyika yose mukupera kwemwedzi wambudzi. Hurumende inoti icharamba ichivandudza kurima kwemadiridziro kuitira kuti nyika iwane zvekudya zvinoikwanira. Mukuru weRussia vaVladimir Putin vakazivisa gore rapera kuti nyika yavo ichange ichibatsira nyika dzose dzaiwana rubatsiro rwechikafu kubva kuUkraine, izvo zvakaita kuti Zimbabwe iwane gorosi rinosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvematani pamwe nezviuru makumi maviri nezvitatu zvematani efotereza. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Studio 7 inokupai chirongwa chezvechitendero musi wesvondo wega wega. Apo tinokurukura nevemakereke akasiyana siyana, kana muine vafundisi, vavhangeri kana vaparidzi vamunoda kunzwa kubva kwavari, kana mibvunzo iri pamusoro penyaya dzechitendero, tibatei panhamba dzewhatsapp dzinoti +1 202 465 0318. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Melody Gwangwara vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Women's Bureau. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti mabasa api anobatwa nesangano renyiri reZimbabwe Women's Bureau.
Tinoita mibato yakasiyana kusimudzira madzimai mune zveupfumi uye magariro. Tichishanda mumadistricts 35 munyika yose yeZimbabwe. Basa ratinonyanya kubata ndere kunyanya mune zvekurima. Tinoitawo maprogramu anotarisa zvenharaunda, kuchengetedza nharaunda uyezve zvinotikanganisa nemachinjiro emamiriro ekunze yatinoti climate change. Sekuziva kwenyu kuti madzimai mazhinji emuZimbabwe anorarama nekurima uyezve akawirwa nedambudziko reElnino. So tine mabasa akawanda atiri kuita kuti madzimai akwanise kuwana chouviri kuburikidza nekuvapa zvekudiridzisa yatinoti drip irrigation, zvinenge zviri solar powered, kuitira kuti vakwanise kunge vachiramba vachienderera mberi nekurima nguva iri kuchinja mamiriro ekunze, mvura ichishayika, zuva richipinda zvakanyanya.
Madzimai aya ari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Madzimai ari kutambira zvirongwa izvi nomufaro zvakanyanya, nekuti zviri kuvarerutsira mararamiro avanga vachiita. Chokudya changa chava kushayika, asi nekuti pava nezvibhorani zvinoshanda nesola ende vakwanisa kuwana mvura yakawanda, zviri kuitawo kuti vakwanise kurima vachitengesa, vachikwanisa kupawo vana zvokudya iye kuendesa vana muzvikoro nekuchinja mararamiro emumhuri pamba chaipo. Uye zvechero mumhuri mava nemufaro mukugarisana, nekuti kazhinji panooma upenyu munhunzinda munoita bongozo. Asi kuburikidza nekuvandudzika kwemabasa avo ekurima, zvichiburikidza nerubatsiro rwatirikuvaka, madzimai ari kufara zvakanyanya.
Munoshanda nemamwe masangano here?
Tinoshanda nemasangano akasiyana siyana. Tinoshanda nehurumende, tinoshanda nevatinoti madevelopment partners, madhona vanotipawo rubatsiro rwemari. Tichishanda uyezve nemimwe misangano yemadzimai iri muno muZimbabwe, kuti donzo redu rikwanise kunge richipararira matirimana ose ana matsinda kwanisi kusvika.
parizvino pane zvirongwa zvamakatarisana nazvo here munguva pfupi inotevera iyi?
Nguva pfupi inotevera tiri kutarisira kuparura gardeni ratinaro kwamutoko 5 hectares riri pamutemo richange richinga richitungamirirwa naminista weministry of women affairs and community development, uyezve nemamwewo makurukota achange achitikuta pamutambo uyu. Mushure maizvozvo ticharamba tichishanda mune mamwe madistrict kusimudzira kupfuyiwa kwezvipfuyo zvidiki uyezve kurimwa kwembeu dzedu dzechivanhu dzinoenderana nekuchinjawo kwemamiriro ekunze.
Pane zvimhingamupinyi zvamungati madzimai vari kutaura here kuti vari kutarisana nazvo pari zvino?
Zvimhingamupinyi zvakanyanya zviri kutarisana nemadzimai panguva ino kushayikwa kwemvura uyezve kuomerwa neupenyu, nekuti rubatsiro rwatinowana harukwanisi kunge ruchikwana mudzimai wose munharaunda. Tinokwanisa kunge tichibatsirawo chimwe chikamu, asi chimwe chikamu hachisi kukwanisa kuwana rubatsiro uyu. So upenyu hwavo huri kuramba huchivaremera munhau dzekuwana zvokudya, munhau dzekuwana mvura, even marimiro achona anobva atadza kuenderera mberi nekuti mvura hapana, uyezve yeunino iri kungoramba ichingodzokorera nguva nenguva.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokubata ipapi?
Vanenge vachida kutibata vakasununguka kuti wana kumaofisi dzedu ari munzvimbo yeHillside muHarare panhamba 43 kana Mbuyawayo mudhorobha panhamba 29 Robert Mugabe, uyezve pamasocial media vanokwanisa kutiwana paFacebook yedu noti Zimbabwe Ministry, patwitter yatinoti yatakuti s, vanokwanisa kutiwana pazwbo, painstagram vanokwanisa kutiwana zvekare pazimbabwe _ womens _ then palinkedin tiripo sezimbabwe ministry.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekupinda muchirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro naMambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central, tichitarisa nzira dzavanoshandisa kukumbira mvura tichiona kuti yave nguva yekuti vanhu vagadzirire kurima. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Changamire Nembire.
Aya, ndinotenda vaJonga Kandemiri magazini muri Zimbabwe idareziva kuti mamombu dziri panadzi tongogara nerinyararo.
Mungatitsanangurira kuti munokumbira sei kuti mvura inaye?
Chokutanga chandoda kuti ndizivise vanhu veruzhinji, ini ndinotaura ndakamirira dunhu randinotonga. Tsika dzinosiyana, vari kumatebhelelende vanoita tsika dzavo, kumasvingo vachiitawo tsika dzavo. Sekutaura kwamaita vaJonga Kandemiri, nguva ino yatava yayegadziri rekuti tichiita mukwerera yekukumbira mvura nemadende maro ekuti tikumbire mvura. Iyezvi kumbi mvura yandotungamirira takatotanga urongwa hwacho, takagara pasi nevandotungamirira masabhuku kuti tiunganidze zvino nechikwake choita chiga chokuti tichikumbira mvura kubva kuna Musiki tichiteedza tsika dzedu. Mvura iyi tine nzvimbo dzatinenge takanisikidza dzinosvikwa nemidzimu, hadzisvikwe nepwere. Nzvimbo idzi dzinonzi madende maro, dzimba dzatinovaka nezvikwanisiro zvechivanhu, mapango, hodzi, hemupfuti nemunhondo neuswa hwatopfirisa. Hadzisi imba dzatinesa zvidhinda zvechingerengere krete. Munogara machira nengoma, zvinenge zvakatoichikwa kare.
Mune nguva here yamunofanira kunge muchibika doro iri?
Wawa watiri kugadzirira wekukumbira mvura haugone kusi uzokupinda mumwedzi wembudzi nokuti tinenge tateana nepakaipa. Saka masvondo mairi iri yekupedzisera kune dzombudzi vatenda dzekutobva isu tinenge tisisakumbire mvura tinenge tatiita basa redu kare asi kana nedzombudzi wapfuura tinozopinda zvedu munana gumugurumu taakukumbira mvura yacho asi tapfuura mwedzi wembudzi.
Ndiani anozobika doro irori changamire nembira?
Doro ratinobika iri rinobikirwa mumahari tinoenda pasi pemuhacha rinoombererwa. Vanobika doro iri ndo vandingati vanenge vaguma kubereka, kwete vana vadiki vachiri kutamba nemwedzi mumwedzi yakana ndataura kudaro, kwete havabvumirwe. Uyezve hatibvumirire kuti kunzvimbo dzatobikira wawawo kuitwe nyaya dzeupombwe kana kuti kuzorwe mafuta anonhuhwira kana kuita zvimwe zvinongoverekana zvinoenderana nechirungurungu. Hatide, sipo dzainge dzichigeziswa ikodzo dzinosara kure. Mvura kazhinji yatinobikisa wawai uwowo haingocherwa pese pese, inobva mutisipiki tinotiziva ichicherwa nemukombe. Asi zvese izvi tinozvitungamirirwa nemhondoro ndedzinoutira kwedu. Kwangu uku ndinyambuya svikiro rangu guru rinonzi ambuya akasela, vanozikana chaizvo ndo vanoita basa iroro rehwawa hwekukumbira mvura. Asi regai nditi vajonga, taakupesana nechivanhu nenyaya yekuti kune chinonzi climate change. Asi isusu pachivanhu chedu vajonga vandemiri ndechekuti kana nyenje dzaakurira nemhere dzaakupfumbudza, totoziva kuti makauko kunayo kwezhizha waakuswedera pedyo. Mhepo tinoiteya tinonyatsoziva kuti pari zvino kana mhepo ichivhuvhuta ichienda kumavirira mvura ichiri kure, asi tinozoona kana mhepo yaakudzokera kumabvazuva toziva kuti mvura yedu yaapedyo kunayo. Nenzaniso kuti tinowana mvura wegore riratinge tinawo mwaka unowanikwa kubva kurarama kwedu. Mazhanje akabereka here neuwandu hwawo? Asi apa pane tsambati here? Matohwo akamira sei? Nzinze dziri kurira here kunyange dzakaurayiwa zvadzo? Ibova rinotiratidza kuti mwaka uno hauna kumira zvakanaka. Hatigadzirirei mikuerera zvakasimba.
Manga makateerera kuna Mambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri pahurukuro yedu yekunaiswa kunoitwa mvura mutsika dzechivanhu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri, tinokuzivisai kuti chishanu chega chega tinokupai chirongwa chemimhanzi Woza Friday, tichikurukura nevaimbi vakasiyana siyana zvikuru vachiri kusimukira, tichikupai nzwisa yemimhanzi yavanenge vachibura. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kudoma vaimbi vamunoda kunzwa kwavari, tibatei panhamba dzenoti +1 202 465 0318. Chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inhau dzedu dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvoshushikana nematanho ehurumende yenyika iyi ekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika. Munyori wemitambo nekuvaraidza vanhu ane mukurumbira Peter Churu orumbidzwa mushure mekuburitsa mutambo wechipoko unonzi Molly Street. Vamwe varemi votanga kukohwa gorosi asi vachinyunyuta kuti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira mwaka uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpandula 2024 mutabo kancube endabeni zethu lamhlanje abaphikisayo bathi kumele kukhulule bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga process intathu bevalelwe eremand prison ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula okwesilinganiso songamathumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe gabayi esikolo. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Abaphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe eremand prison bemelele ukuthonisiswa kwamacala okuzama ukutshotshozela udlakela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit kunyanga edluleyo. Bathi akumangalisi ukuthi kulabantu abavalelwa okwesikhathi eside eremand prison bekhululwe imithethwandaba evame ukubathola bengelamacala. Lokhu kwake kwenzakala kumnumzana Job Sikala lomnumzana Jacob Ngarivume ababesetheswa amacala okutshotshozela udlakela. Usikala wahlala phose iminyaka emibili evalelwe eRemand Prison. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo enhlanganiso yeFreedom Alliance.
Indlela okuyiyo into etshengisa ukuthi khona uhulumende esilaye nguhulumende ongahloniphi ilungelo loluntu njalo lokho kunguhulumende alona wakudalo ka-1980 kodwa ke nxa kurojwa abantu kuyathiwa hayi sokuyi-new dispensation kodwa i-dispensation yakhona isebenza ngencwadi langokwenza okukamgabe ngenye indlela
kodwa abantu laba bazavalelwa kuze kuthini wena ngokubona kwakho
abantu laba ukuvalelwa kwabo kungenzeka ukuthi kuthathe isikhathi eside ngendlela ukuthi izanu ilolunya okwesibili abakhokheli bayesaba vele ukuthi kuthiwe kulabantu kumbe abatshengisela bayesaba ngoba kabavotelwanga uyabona umuntu ovotelwe ngabantu uyabekwazi uyabela lokho kuthiwa yi-confidence of the people but bona kabalakho lokho vele okwabo umbuso wabo ngokuthi kumele kube lo muntu oncindezela lo oyethuselwe kumbe obuthiwe kube sokusiba isimanga ukuthi uSmith nguye esasimazi ukuthi wayesenza into ezinjengalezi bona sebeze bamdlulela bamphinda kaningi ngokwenza ububi babo abantu abezana abakhokheli abezana futhi ngabantu osibabiza ngokuthi ngamagugurawundisi labo ama-genocide abantu ababulala ubulala abantu khona kuyana kuvele kwenza abantu bagcine sebephambene ingqondo sebesenza ngendlela leyo abenza ngayo
yezwa kuthiwa le ntethele izindaba kanye lamagqwetha bayethuselwa khona ngale mthethwandaba yilaba abacatshangela ukuthi badlelana lohulumende kamnangagwa hambe wena ungathi ngakhonokho
ye anti abone ukuthi intatheli izindaba ngabantu abakhuluma iqiniso ngabantu abaveza ububi amagqwetha amela abantu ayabuveza ububi ngasikhaya lamagqwetha njengeZimbabwe for human rights bamela ilungelo loluntu vele umuntu omela ukuthi abantu baphathwe kahle uyisitha esezano ngoba yona ikholelwe ukuthena abantu kabachawe kababulawe into ezinjengalezi ukuze abantu ibabuse ngokubesabisa so akusiyonto emangalisayo abakwenza yindlela abaphila ngayo kudanisa ukuthi kukhona abasuka barobheke lula nxa izanu isigqoka isikhumba semvu izenze elungile bese bekukholwa khona kwabantu
lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance wabexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gula Kwashe Munsaka okwinhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe.
ibandla elibusayo alesabe abantu ababotshwayo asibo be opposition kuphela labantu bezanu PF labo bayabotshwa umuntu wonke oyephula umthetho uyabotshwa abantu laba abe opposition sebekwenza santando besenzela ukubana bengabotshwa kweqhasa kuba ngumsindo kuthiwa hi human rights abuse izano PF ayifuni opposition besenzela khonoko umele ebekwazi yena ukubana nxa abantu laba besenza lokho abakwenzayo babe bebhadelwe izimali babe bethengiwe laba bantu ngilabantu abayenza abaphusha esithi regime change so abakwenza konke lokho siyabe sikwazi kwesisikhathi sebesikwazi ukuthi bazenza into enje bazenza into enje ngoba kuyabe sekumgceke sokusobala ukubana bayathunywa ukuthi beyenze sebekhayelela ukuthi ufulumende ekhangele uphele goqa izandla hatshi amapolisa umsebenzi wabo ngoku enforcer ilaw efakwa ngama legislators ahlanganisela awe opposition lawezano PF so amapolisa akalacala amapolisa bona bahlala lomuntu emthethweni 48 hours kuphela okusalayo yicourt so lapha ukuthi behlale belokho besentolongweni lanamhlanje asiyo mapolisa asiyo mapolisa wezani phe asiyo ma activists yicompetent court ebone kufanele njalo kulungile ukubana laba bantu lezi sigelekeqe zihlale zingekho ebantwini zisekulude kwenzela ukuthi zingaphambanisi ukuthula okusebantwini
ye kodwa siza futhi njalo baba mzaka Sizwa futhi njalo ukuthi kulaba intatheli zindaba kanye lamagqwetha abantu bathwaliswe nzima yilabo abadlelana lezanu PF. Kula ngale imithetho ndaba nxa beza umuntu besebenze babe lokho bethethiswa kumbe begijinyiswa into ezinjalo kuba ngakwini konoko ngamafishane.
Akula evidence uyabona abantu bayakhuluma into ezijeniyo kuyafana kungangena ebhawa abantu bayakhuluma izinto eziyebe zingela evidence. Ngabe bayagijinyiswa ngabe akubhalwa amanga esiwabonayo egcwele emaphephandaba lawo ngabe akukhulunywa amanga esiwazwayo kuma-internet ngabe abantu bayagijinyiswa abantu laba bafuna ukuthi iZimbabwe u-aphe ngani yi-state leyana e-abuser amalungelo abantu khona kungayisikho khonokho abantu abalethe i-evidence kungaba le-evidence sesisebenza lakhonokho hhayi khona ukuthi kuthiwa abantu nxa sebedakiwe lapha sebekhuluma nje santando hhayi
Umnumzana kula kwashe Munsaka ukunhlanganiso edlelana lebandla lezano PF Forever Associates Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7 SARR
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela namba wafube
Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ebona ngenhlalo kaZulu eZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kumbe iZimlac iveza ukuthi abantwana abedlula okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Abazali bathi kabenelisi ukubakhokhela indleko zesikolo uNokuthi Abadlamini usethelela loludaba.
Omunye wabantwana okufuze ukuba aluba usesikolo nguntombazana uPrincess Sibanda wesigabeni semasenyane elupane obekumele ukuthi okwamanje ngabe ukuform 1 uPrincess ovunyelwe ngunina ukuba akhulume lomsakazo weStudio 7 uthi kenzi lutho ngoba abazali bakhe kabasebenzi.
Ufisa ukupasa ngibe unesi ngamebe lamaphepha.
Sixoxele onina unkosikazi Norene Sibanda osichazele ukuba isimo sibi ngekhaya.
Sihlulwa imali ngithi baba vayise ngisumsebenzi so imali angikhona ukuthi siyithole waba nzima lama-piece job angikhona ukuzewathole waboda waswela lama-piece job lokho silwisana ukuthi ngabe siyathola imali ukuthi ahambe isikolo kodwa kuyani.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Loveness Moyo wesigabeni seMonde eWange oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 okufuze ukuba ngabe usesikolo kodwa uthukana lodubo lomendo elabantwana abathathu lendoda engasebenziyo.
Ufaithi ule 4 years ngiyomdala then kuzobuya inkosi Nyamandla ule 3 years kuzobuya omncane uthiwa ngublessing ule 2 months. So bengicela ukuthi ngabe liyancedisa umntana nami ekwanisa ukuthi ehambe esikolo. Ngenxa ukuthi umngami kathesi kasebenzi yaphombuthi la ibambe lapha lalapha but yabezama khonoko nje kwa 2 minutes thola imali ukuthi uthenge impupu nje endlini lesepha but ukuthi ngithola imali ukuthi ngihambise abantwana esikolweni bembathengele ama uniform akusuka kube nzima so bengicela usizo lwenu
sixoxe njalo lonkosikazi Evelyn Ngwenya wecholocho ngaphansi kwenduna uMathuphula othi intombazana yakhe sawayikhipha esikolo yasebenza ezindlini ngenxa yesimo sokuswela
noma lami engincedisa ngingumzali wakhe but kodwa kulusizi mangikhangele isayizi zakhe ziyafunda kathesi but kungasi intando yami kungenxa yokuswela
Umnumzana Mishek Ngulube uhola inhlanganiso yamalungelo abantwana eMhambi Children's Foundation ephathisa kusabelo seMathebeleleni North uthi ikusasa labantwana kwezemfundo liyachabalala.
Isikhathi esiningi siyawusikhangelela ukuthi khona abantwana abangabazali babalaba ngama-challenges anjalo. Kodwa okwenzakalayo ukuthi abantwana abalabazali abakwanileyo bayahlanganela nabo ngenhlupho ezinjengazinezo. Asizosithi emakhaya kuphela kodwa lakhonapha esihlala khona ezikhiweni ama-challenges akhona ama-salaries akwane ama-rents adura abadala bakwanisa ukubhadala i-school fees abantwana bephinde bebhadale futhi lapho abahlala khona bethengele ukudla
siphinde njalo saxhumana lo mnumzana Richard Moyo ongumholi wesabelo seMathebeleleni North othi ngabe izintandane kube kuyezwakala kodwa abazali abazimiseli kangako ukufundisa abantwana
usinosebe kuze uyamthola uba begqokile tshaya isudwe nathi utshwala but engalamali okubhadalela umntwana esikolo uyakwazi ukuthi ngapha emandebeleni kunjalo ukuthi abantu abafuni ukufundisa abantwana but uya-encouraging abazali ukuthi abahambise abantwana esikolo and kathesi kube kunama-programs akhona okuncedisa umuntu omdala ngayhambe ebha efake i-payment plan ku-headmaster kamyaleli kaxotshe umntwana esikolo umntwana efundi ethola imfundo njengabanye abantwana
uphenyo olusanda kugqitshwa ngabezemlakhe luveza ukuba izizathu eziningi ngezabazali abehluleka ukukhokha indleko ngesimo esilukhuni somnotho eZimbabwe abanye njalo babikwa behlezi ngekhaya ngendaba zokuzithwala besesikolo ephalamende kumaviki amabili edluleyo umholi wezemfundo ephansi umnumzana Torerai Moyo wethula ukuba ngomnyaka ka-2023 amantombazana edlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bakhulelwa ezikolo inenge labo lisemaphandleni ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini
okwamanje ke ngitedele osithandekile emhlanga kancane esipha esiphathelane labe sifazana
Namhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemdeni yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akpetorokwa kanye lonkosazana Sethekele Chabangu.
Owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe.
Ephathisa abesifazana abaseningizimu yemandebeleni ngohlelo lwezifuyo onguye umqalisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo. Ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje ziyiswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sifike sahlala nazo emakhaya and the blanket mine yasigebhela umgodi duze nedamu ebesinalo so omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthole ukuthi ziyakhona ukudobha imithachacha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizibhathanisa le nkomo ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine lezimvu izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha egwande emasuthwini izimvu ziyaphumelela so uma ngabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa la mafanzi wabo aba-affiliate-ayo uma ngabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele i-stock feed njalo azidingi amanzi amaningi uma usuziqathanisa lezinye izifuyo akwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yokumaintain umnotho so uma ngabe umuzi ufuyiwe le nhlupheko yangkhona awuyiboni kodwa zokungafuywanga khona vele inhlupheko yangkhona isibonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hhayi lapha kuyafitheka kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi leziyazifuyo babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenga amabele kumanje sebesenza ne-butter trade yokuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unikeze ibhokokola amabele ngikwazi ukugayisela abantwana baze ukuthi baphile khona lokho kuncane bayakwazi ukuthi baziphilise usisi kade si-advisor lapha ngokuthi kumele silime kulime izilimo ezingakwazi ukuthi zisincedise mangabe sesihlangabezana nesomiso. Ushuphe sihlangana nalo ukuthi sisuke siyiswele indawo ukuthi singalima kuphi lesi njengokuthi abantu bangabe beneproject or ukwazi ukusebenzisa isimo yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe. Kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifuyo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole ama-doses injectwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni oluright.
Ingqobe isikuwe nkosikazi Agbert Rogwa.
Ngiyabona. Ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyento ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yisiphi isifuyo. So sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bahle baqale ngokuhlanyela izihlahla loba ukudla okuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi nxa seqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla. Njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika imbuzi zakhe loba zinkomo zakhe. Umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana nabomoringa umuntu engahlanyela okunye esithi yilufeni okule-proten engani ithe gaqa hayi izozinto ezithatha isikhathi ukukhula. Njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlanyela uyakwanisa ukuvuna okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo. Kukhona banana grass, o sunflower, amabele, lobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi. Yikho nxa sisithi umuntu ngayefuna ukuqalisa i-project noma i-business yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezisika lobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima malokhu sikonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi bona ukuthi vele usulakho ukusha sokunika imbuzi zakho kumbe kungabe zinkomo zakho kumbe kungabe zinkukhu zakho.
Lowo unkosikazi Sifiso Agbert Rogwa, ingcwethi kwezokulima. Sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe.
Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami Usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba, langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sikobulawayo elokitshini le-Cowdrey Park endlini kamnumzana Mdlelezelwa Ncube lapho obekulabaprofeti besonto yeZayoni ngeviki ephelileyo besithi bazekhipha untikolotshi. Abaprofeti laba babebizwe ngabafowabo bakaNcube besithi nguye obaloyayo. Sixoxela uNcube othi akulantikolotshi otholakalayo endlini yakhe. Ngokunjalo uthi abafowabo kumele bamhlawule.
Bafanele abuyisebenze bathwala abantu sifolo njolo ngekhathi bavala lokuthi nabo dadethu lohamba futhi hey unakwa ukuthi wawu senzana senzana abazime zakhula bafowethu. Mina dingani abantu benu bebezotheke izinyama ngathola amadoda zabendiqala ababuya kamafumaziyona kubona wede zithini akula nto abayitholayo semva kuza kuthi mabatona ningwani ngezinto enje mna vele umuntu osebenza abantu ingwani ngezinto enje amaziyoni lawa kuye thini baba bathi bazo-checka ukuthi bamangathanda sifolinje baba ngiyazi kuto mina.
Ubabe sithi ulani kahle kahle nyamazana bani futhi babe sithi yenzani kuyini okuhluphayo?
bato kusupa wana wae wana lenga funele ni ma wae nchengi wana wae nchengi kuombe nchengi wana loke wiki bato wakula mta wa selenzion ka into leiba wa ikalisanga na mtanje kuna njipili otori nga wana wapa ngomu umba ama esa pinda mbia nyiswa wapa
yee
umba amu kulele njina mwazo wa pupa batu mami ya luwe hao matutare uonu mamu nilu zanali pia lwe wana wapa kutuli kwa wiba wala wae zanjana wapu kulele wa mbozo wapu kutu wapu wapu kula ina sini niti sebe pinta wani chodi pati kitole wapu wano mama zigu uwe
abafowenu laba Ingcube ngabantu ozalwa laba banewenu
yes
iphuma mphume kumama lo baba
mbambe shuwa baso ndumama esaphila lo sobhuke kade nodi wall story ubheni ukuthi number zakhe nabandazi ngathi senzela kusasa ngesidodo si number zakhe sobhuka ukuthi story sona kwafana abantu
usobhuku ekhaya kungapi
eGwanda awusayini number zakhe sobhuku
Amazioni eseswele ke untikolotsho bekuthiwa ulaye asuka esithini
akuna into abayikhumula amaziyoni sesibafonela sesibabuza kathesi bantale WhatsApp ngimfonela omunye ngambuza ngathi akusitshele story kunto undova ukhona yini wathi akabona ngalo akuzwa ubaba umntotho wathi akunalutho oEzra Chiro zakuza zakakubabuze nanapho maziyoni akho Ezra Chiro akunalutho ndikambuza konke akuna into abayithumbi nothing ngiyamklini Chele siti wuna nao kese na bati kasa na ndanga loku. Sazo za mkuli nyo iti za uziki di kandani.
Sezwa au mwenye wa mazioni la ngazi kumbe ibo tika mtanda. Nyabona kumbe babe sendline yako. E o mwenye siti kula malembu ama jozi achiswa ayo. Kutuwa nguwa achisa ya kumbe mbani?
Kuma lute kilewe kionoe kuona. Kula mtawa achita na ama jozi la vila kata suwazi. Kiswa mwaku matawa. Adi tofi kisa kisa gara kiona kwa.
Ukhuluma ngokuhlawulwa ngabafowenu ngoba uthi bakungcolisile emphakathini baba Ncube ufuna bakuhlawule njani ngani
Kangela babatheni nawo kanti bana bangitheni umuntu lekhunye form kunabo sithi bahambe sithi Ncube asenzeni so so that nothing now and then to pan to pay your little papa na bam. But when a wife and a funeral, I take this motor and I take in and I take in, brother. So you go on and go over the Christian mark. I think that's the thing I need to know what you want to know people. I'm a Jew now. So seven swearing, you might have a team that is in the class.
Awukazama ukukhulumisana labo lazwanana ukuthi liqhubekela phambili njani
Hayi abanengi babhlokile amafoni abanengi bathentheni angakhuluma ngakhuluma loyi 1 wabhloka ifoni bantu ababhloka amafoni ngathi awusisi wami omkhulu wathi xa bebhloka amafoni kunjalo nawe zithulele kuphela usebenzi uyaphambili
Kodwa lapho ozabathola khona njengoba usithi ufuna ukuhlawulwa inhlawulo bani engakusuthisa
Into efana bufande ibona bengitshela ukuthi sokwehlile lapho kuhamba njani yizwi ukuthi bana baphendula kuthi ngamazwi abo so angakhulumi nawo
Okokugcina sigqiba nje ingxoxo yethu baba Ncube uyafunga la kubafowenu lasemntwini wonke uthi wena umuthi awubambi vela ulantikolojia uloyi
angila mna ngihambe ngibheze umuntu yathitha umbrother in Christ Church ngisuka lapho esingugu esikolo mina vele ngwabuza ithi ngihambe gold church esingugu esikolo uyebuza ngelayithi yami
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe baba Ncube siyabonga
siyabonga baba siyabonga
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomhlali weCountry Park kobulawayo umnumzana Mdleleselwa Ncube yena obesetheswa icala lokuloya ngabafowabo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga ntungamili nkomo ungadinwa la kusasa Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba ozibiza ngokuthi nguBig Zebra Mvelase ehamba leqembu lakhe le number 1 boys Mvelase uphethe iEP yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ukukhula okuzayo nangu exoxa lo ntungamili nkomo we Studio 7
studio ngiphinde ngibingelele kubalaleli kwestudio 7 olibingelelayo ngu-Big Zebra Mvelase nokuzalwa mzalwa ePlantry ozuzaphi esigodini sasebhadayi ngaphansi kwenduna uNdolwane. Emculeni ngiqale 2016 but bengisasebenzisana leli qembu Chaiketaru lapho ngiphinde ngibhalele izingoma. Kulo nyaka ngo-2024 ngidecide ukhipha i-EP yami ngaphansi kwegama lami uBig Zebra Mvelase Number One Boys. Ngicula ngisezweni laseSouth Africa.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Awafisa ukuxhumana nami ngingaxhumana nami kule number yami u-0845783625. Kumbe bangangithola inkundleni zokuxhumana ku-Facebook ngikhona la ku-TikTok igama uBig Zebra Mvelase nje ngisesha kanjalo uzonithola.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Besicela isapoti sabatsha emculweni bantu bakithi, sicela sihambele ngezandla zombili lathi siyafika emculweni, sicela sibonise uthando lathi futhi sizolinikeza uthando ngokunjalo kanye nengoma emnandi enomlayezo. Sithembisa lokho nje thina sinumber one boys. Ikhona i-EP phumile enengoma ezimbili elesihloko sithi uchulo okuzayo. Sicela liyithenge bantu bakithi. Noma ukubuka indawo ongabe kuliphi ilizwe uxhumana lathi sizokunikeza umculo omnandi kakhulu. Sizothembisa ke sizohlezi sindlalela ingoma emnandi.
Siyabonga ntungameli ngoma ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abamabandla aphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebelenyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula kuyisilinganiso songamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Olivalelisayo ngudaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kupheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.